Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 24 2023. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana Sadaki nana United Nations agoni kungokaruka vapinda mumusha kana musha usina kutanga waita process yavo.
Reverend Kenneth Mutata World Council of Churches vokurudzira vana veZimbabwe kuti vataurirane kuti nyika ifambire mberi.
Yada kuti mukase kuti zvakaita kumusika mutema marete acho ati simuke kupfuura ipapa kumashops kumuku vaoshandisa rete ye 10,000 papricing yavo whereas pakuchinja mari vamaoshanda 7.5 zvese zvaakusimuka nekunzwa kufamba kwemari mumaketi.
Dhora remunyika roramba richishaya simba kubva zvapera sarudzo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Reverend Kenneth Mutata vanoshanda nekereke yeWorld Council of Churches varikurudzira vana veZimbabwe kuti vabatane kugadzirisa matambudziko ezvematongerwo enyika kunyanya akonzerwa nekuda kwesarudzo dzisina kutambirwa nevakawanda. Mashoko aya anotevera kumira pamarirano kwaita nyika mushure mekunge vanopikisa veSADC veAfrican Union nevamwe vati sarudzo hadzina kufambiswa zvinotarisirwa munyika ine utongo hwejekerere. Asi nekune rimwe rutivi hurumende iri kutsika madziro ichiti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vakazivisa kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York muno muAmerica kuti SADC ichagara pasi yozeya zvakaburitswa nevaongorori vayo vesarudzo. Hurumende yeZimbabwe yambenge ichida kuramba kuti musangano uyu uitwe uye yange ichida kuti paite ropa rakaipa pakati pemutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema nevamwe vatungamiri venyika dzemuSADC. Vakuru vakuru vemuhurumende yeZimbabwe vanoti vaHichilema ndivo vakatuma Dr. Nevas Mumba avo vakange varisa chigaro weSADC vakazoti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi Dr. Mumba vanoti zvavakaburitsa ndizvo zvinowiriranwa nevamwe vaongorori vose kubva kunyika dzemuSADC. Asi kusauya kwevatungamiri veSADC vakawanda pakugadzwa kwavamunangagwa kunonzi kwakaratidza kuti SADC iri kumira nevaongorori vayo vesarudzo. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa Thabo Mbeki vachitaurawo kumucheto wemusangano weUnited Nations vakati zvakakosha kuti vatungamiri veZimbabwe vaise zvido zvenyika pamberi kwete zvavo uye vakakurudzira kuti paitwe nhaurirano. Vamunangagwa vanga vachiitawo misangano nevamwe vatungamiri vemuSADC pamberi pemusangano wechimbi chimbi uyu kuri kuedza kutsvaga rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Reverend Mutata.
Kana nyika yaita dambudziko ratakatarisana naro panotsvaga utungamiri kana kuti yatingati leadership inopfuura umwe noumwe zvaari kunzwa pamwoyo wake tikunge vanhu nekuti vanhu vakawanda vanenge vakatarisira kuti tingapfuura sei mazango atakatarisana nawo saka panotsvaka chekutanga kuti vanhu vese vabvumirane kuti patiri hatigoni kugara tiripo hongu inovhiwa umwe achiti haivhiwi asi vanonyanya kutambudzika chaizvo vanhu vari kufamba mustreet nokuti utungamiri hunoitiwa husingagamuchiriki hunorasa zvibereko zveikonomi saka zvinotsvaka kuti tidzokere pakutaura kuti tingaita sei tiri pamwe chete hazvichagoni kuti titi imi makahwina itai tione
asi ndiani angatungamira urongwa hwakadai semaonero enyu nekuti ivo vezvematongerwo enyika pari zvino vanenge vari kuratidza kuti anenge amakarasonani
vanhu ivava havaperi vakawanda asi chekutanga nechekuti panofanira kunge pane political will kumapolitical parties but also nyika yese inofanira kuti ndiyo nzira tinoda kuinda mberi kana vanhu vachiri kufunga kuti kuna mamwe masolutions kana kuti maalternatives dzimwe nguva zvinoita zvinogona kurema kuti vanhu vati ii solution yokuti paitwe dare romusha ndiyo nyaya yakakosha asi semaonero angu uyezve ndonzwa vamwe matauriro avanoita handioni tichipfuura apa kana tisina kuwana nzira yokuti paite meeting of the mind
vamwe vari kuti pari kuda kuti SADC iite mutongi gava vamwe vari kuti United Nations vamwe vari kuti African Union asi imimi pamuri kunyora munenge muri kuti chitsvambi chiri kuvana vezimbabwe sei muchifunga kuti ndo vanokwanisa kugadzirisa dambudziko
vana SADC nana United Nations agoni kungokaruka vapinda mumusha kana musha usina kutanga waita process yavo tinoona kune dzimwe nyika kuti kuzopindira kweve kunze mamulti lateral actors aya anozouya kana paita nzira inovagamuchira zvino isu hatina munhu atati tataturira nyaya yedu inozikamwa hayo asi isu sezimbabwe hatisati tati nyaya yedu ndeii toda kuidzeya takadai zvinotsvaka kuti isu mukati tibvumirane kuti tine nyaya yatinetsa kwete election iyi yapfuura chete kwete election yechipiri ichangodarika tava nemakore anokwanisa kuita makumi maviri tisina kuwana nzira yokuti maelection angaitwa sei akaita nyika ifambe ichienda kumberi kana tichida tinogona kumirira futi imwe election inouya tigowana kuti tinodzokera panzvimbo yedu nokuti nhamo yedu iri mumongo wemaprocesses saka chinotsvakwa ndechekuti tigare pasi titi toita sei kuti tiinde mberi nokuti hongo vari kutonga vanogona kutonga zvavo but tisina chinobuda chokuti vanhu vangadya vanhu vangararama nacho vanokwikwidza vagoramba vachikwikwidza but pane pachingozikamwa kuti chero zvikaita sei havafi vakawana masimba kana system yakaita mamiriro yakaita saka no one wins in this case
Reverend Kenneth Mutata vanoshanda nekereke World Council of Churches vange vachitaura vari parunare kuSwitzerland. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti havasi kushamisika nekuderera kweuremu hwedhora remunyika sezvo nyaya yesarudzo yange ichipa kuti hurumende imbochinja maitiro yapera pamusika weRBZ auction dhora rekuAmerica ranga richitengwa nemadhora emunyika anodarika zviuru zvishanu kana kuti 1 to 5,000 kubva pazviuru zvinodarika zvishanu nemazana manomwe kana kuti 1 to 4,712 mumavhiki adarika ngatinzwei hurukuro yataita naDr Mugano kuti tinzwe kuti chii chiri kupa kuti dhora rishaye simba
zviri kuitika apa ndezvekuti tapedza maelections hurumende pane mapayments kunyanya mamwe angari ekumacontractors vaiita basa kumaroad vanga vasi kubhadharwa hurumende ichida kuedza kuti iende kumaelections marets akatidzikamei saka tabva ikoko vakutanga kubhadhara mari and zvobva zvaita marets akwire asi ndaida kuti mutarise kuti zvakaita kumusika mutema marets acho atisimukei kupfuura ipapo kumashops kumoko vakushandisa rete ye 10,000 pa pricing yavo EOS pakuchinja mare vamaofenda 7.5. Zvese zvaakusimuka nekunzwa kufamba kwemari mumarket panobhadharwa vaya vanga vasingabhadharwi. Zvekuti pavanopiwa mari vanobva vamhanya kunotenga US nekuti ndiyo inonzi mari.
Saka munoona izvi zvichigadziriswa sei muzvinafundo mugano kuti dhora remuZimbabwe rikwanisewo kuti ridzikame, zvii zvinoda kuitwa?
Nhau yesika zhinji inoperera paproduction, saka nyika ikasanga isiri productive mari inopera simba. Asi zvakare chimwe chiri kunetsa ndechekuti kutogara kwemari idzi dziri 2 US dollar neZim dollar rinotova dambudziko, nekuti zvinotoita kuti Zim dollar rishaiwe simba nekuti munhu akapiwa mari anobva apiwa US. Zvandirangaridza ndiri kuchimanimani kwarusvitu petaiwana sadza nenyama kana pauya muinzi. Saka pakadaropo ipapo haungaisi musoni kana munyevhe pasaidi nerodhirana, wotarisira kuti ndichazononhonga musoni. Ndo zviri apa, munhu wese paakagara muZimbabwe anoziva chinonzi mari iUS dollar. Saka akangopuwa Zim dollar chinouya musoro make chekutanga kurasa Zim dollar yo. Tinotarisa kuti kumberi kwatichazoenda dzimwe dzenguva hurumende kana yazogona inofanira kuzosvitsa rugwaro reproduction kuti Zim dollar isare iri yega munyika. Uri kana pangori nechoice yemari dziri 2 iyi inofa, nekuti gore nekupera kwera kuita tiri kuona magwaro ereserve bank yeZimbabwe ari mupublic ari kuratidza kuti maloans ari kupiwa mabusinesses kubva kumabhengi 94% amaUS dollar, ichireva kuti 6% ndomaZim dollar. Kureva kuti Zim dollar iri kuenda kwamutiganebwe. Saka chinoitika inofanira kutanga yafa Zim dollar tongopinda muUS. Patinozodzoka kuZim dollar ndo panofanira pane production negood governance neaccountability yakasimba pamabatiro emari yedu, kuti mari inge ichishanda kuproduction isashandiswa kuita kungwavha ngwavha kwatinonzwa kuyaka. Nekuti kana nechingwavha ngwavha chitora mari pamusika wemari paauction oenda kublack market, nekuti pane mikana yekuti marete akasiyana aya tinoti pachirungu madistortions. Zim dollar iyi yakararama.
Mataura nyaya yegovernance kana kuti matongerwo enyika yakakosha zvakadii munyaya dzezveupfumi nekudzikama kwemari?
Kana mapolisi dzigadzirwa nehurumende, vanogadzira mapolisi ekuti isu semaZimbabwe tichaatambira tobatsira kuaimplementa, nekuti tinofanira kuita give in certain benefits kuti nyika iende mberi. Manje kana tisingawirira nehurumende yacho nekuti maelections anonge asina kumbo zvakanaka, tinongotarisa. Ndosaka nichiona vamangudzwa kuti isai mari kubhengi, vakagadzira kuti financial inclusion hakuna isai mari kubhengi. Vakati shandisai formal rate vanhu havazviteedzeri, vanoita black market rate. Saka tinova tichiramba, hatitauri, hatiendi murodhi, tinongokutarisa. Nyika haifambi like that.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vari paRunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vasangana nevatungamiri venyika dzeJibuti neSomalia muJibuti nhasi, uye vari kutarisirwa kusanganawo nevatungamiri venyika dzeKenya neAngola. Urwu rwendo rwavo rwekutanga kuAfrica kubva zvavatora chigaro ichi. Nyika yeJibuti ine muzinda wemauto eAmerica anoshandiswa kurwisa vanopfurikidza mwero vakaita seAl-Shabaab neAl-Qaeda. VaAustin vativo America iri kushanda ne African Union kurwisa vanopfurikidza mwero ava. Vanhu makumi matatu vakuvara nhasi mushure mekunge chitima change chakatakura vanhu chabonderana nechimwe chitima changa chakatakura zvinhu kuPakistan munzvimbo yeShakpura pedyo nedunhu reKila Satasha. Vakuru vehurumende yenyika iyi vanoti vatotanga kuferefeta chakonzera njodzi iyi. Vachikairi vezvitima nevashandi vekambani yezvenjanji vanonzi vambomiswa basa. Zvitima zvinogarawo zvichibonderana muPakistan nekuda kwekuti zvivakwa zvave nemakore zvisina kugadziriswa. Makateerera kuStudio 7. Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 pamasaisaya anoti 909 AM 6175-7255 per shortwave. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki nezvavari kuita muupenyu hwavo cheYouth Forum chesvondo rino, tine hurukuro namuzvare Sikanyisiwe Tazvitya avanogara kuPoland vachiita basa rekutyaira marori kana kuti magonyet. Muzvare Tazvitya vari mubasa rinonyanyoitwa nevanhurume, asi vave kutobatsirawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kupinda muindustry iyi. Vane peji ravo padande mutande reFacebook riri kuteverwa nevanhu vanosvika zviuru makumi manomwe nemasere kana kuti 78,000. Peji iri rinonzi Lead Tracker Zim. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Inini kanyaya kangu kadikidiki mapindiro andakaita muindustry. Inini ndakatanga ndichiita zvezvekuoperator. Pane aya atinoti maEarth Moving Machines. Ndiwo andakatanga ndichioperator. But handina kunge ndatangira pamaEarth Moving. Nongoziva life sometimes inogona kuita ma ups and down, but kana ukasanyazvo zviongorora unogona kuramba uchingori futi pama down. Saka unofanira kuti tichigadzirise kuti toenda sei kuma ups one. Ndo mapindu andakaita muma tracks, but hakuna chinhu chakamboma chinonzi munhu kadzi haiti semaonera munenge muchiita kupedzi kwangu. Rakanzi Lead Tracker Zim. Inini zita rangu rekuzvarwa ndinonzi Sikanyisiwe Tazvitya.
Saka iko zvino makurova muri pa Europe apa?
Yes, pari zvino ndave ku Poland. Kana ndiri ku Poland ndinenge ndichiita cross border. Ndino driver cross border chete. Ndichienda ku Germany, ndichienda ku France, Italy, Spain, Belgium, Netherlands. Kwese ndingoti ndinofamba like Europe yese. Ndinenge ndichifamba Europe yese hapana kwandisingaende.
Koiko kumusha mairo afuti ere magonyeta.
Aiwa kuZimbabwe ndakanga nechito driver. Dai manya pa malozi edu tai manya wangapo. Vakawanda vanondizivira kuhange kukuku. Nekuti hanu uko ndokwandakanyanya kushanda stereki. Tikambonoshanda kuamtare kumakomo uko kune kunonzi kuimbeza tenge muno kuziva. Yanga iri border timbers kumashure uko yakazonziko zvinoya kunzi imbeza. Ndaishanda ne fire truck. Riya rinomanya richidzimura moto, tikambotakura madrinks papepsi apo vanondiziva.
Kusvika nhasi mave nenguva yakadii muri muEurope?
Muno muEurope handina nguva yakareba, ndongotiverenga kuti ndine 8 months ndiri muno muEurope.
Munosanganawo nematambudziko akaita sana rusaro raganda here ikokoko?
Pari panyaya iyoyo, ndinoona kunge kunongo vakadzi kunge vachityaira zvinhu zvinenge zviri normal nekuti vakadzi vakawanda kwetu nekuti tinototaura kuti about 40% 40-30% yevakadzi vekuno kuvanenge vachitira zvamakonyeti. Saka handioni hazvivashamisi, tingatovashamisa kuona vanenge vachivhunduka ganda kuti uyu musikana uyu mutema akabva kupi kouyu ari kurova marori kunoku. Chingatonetsa pakunoku kwativi mutauro nekuti kunoku havagoni chirungu. Munoona ndo ingatoita challenge. Zverusaruro handisati ndazviona hangu ipapo handidi kunyepo.
Pazvakauyawo mupfungwa dzenyu kuti ini ndakuita zvekutyaira izvi ndarii?
Inini ndichikura semusikana wechidiki. Ndingati pazvaka ndakangu kura ndishida kuita nengo ini ndoda kuita chibasa che changu chakasiyana nechevamwe munongoziva ndakakura nehanzvadzi yangu ini ndakakura ndichitamba nevakomana saka ndinononge zvozvo zvinenge zvakapinda futi mumusoro mangu nekuti taitamba nemota dzemawaya isusu taitamba nemota dzemawaya ndaitamba mahombwe emota dzemawaya andina kunge ndakambobvira ndakatamba mahombwe ayaya ekubika magaba anoitwa nevamwe vasikana
ndanga ndichiteverera kufacebook kwenyu uko ndaona izvozvi kwaane vanhu vaakuda kutosvika ku 100,000
okay ya panyaya yemafollowers mafollowers angu akawanda ende pamukatarisa mukatevera machats amapost angu pavari vese vanenge va like vari kukomenda vari kubvunza vari kuita sei vese ndinotevera ndichipindura ndichilaika ndichipindura ndichilaika
ndaonawo vazhinji vari kungoti Lady Tracker Zimu vari kutibatsira vari kutibatsira chinokutumai kuti mubatsirewo vamwe kudaro chii
live iyo iri kuraramwa muZimbabwe zvaizvezvi ndinoiziva ndinoinzwisisa kuti munhu kuti abate mari inoita iyo 1,000 kuti abhadhare ringi ko kana akuchizoda kuita mapepers ekutauye kuno achazokwanisa here haakwanisi saka chisina nechii kuti ndongopa hangu mumwe abatsirike akawana link mahara ochitsvaga mari yekuti abhadhare mari yekuita mapepers ake ochitsvagawo mari yekuti atenge tikiti rendege hapana chandinobva pakubatsira vamwe aitingi zvingori zvinhu zviriko kuti ukanzwa mwoyo wako uchida kubatsira ingobatsira
mashoko amungasiriwo vamwe vechisikana vechidiki ekurudziro ndeyekuti kudii
ipapo apo pane kakuti nhetsei kuti ndimukurudzire kuti aigare ane tarisiro yekuti achazoda kuita dhiraivha wegonyeti ini ndee ndichidotoda kutoti vanaka vana vari kumashure vaite life imwe inenge iri pamusoro vadzidze nesimba vadzidze nesimba vaite rimwe basa rinenge riri pamusoro
Muzvare Skanyisiwe Tazvitya vachitaura vari parunare kuPoland naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum chamunopakurirwa nemusvesvondo wega wega natanonoka wande weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Vatereri tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro. Reverend Matonga tinokutambirai muchirongwa.
Makadi vatanonoka Wande rufaro rwangu kuti ndikurukure nemi nyaya yechikunzi Satanism.
Satanism chii Reverend Matonga?
Satanism kunamata Satan kana kuti kuva nekuchiva zvinhu zvinonzi ndezvaSatan vanhu vozviona sekunge ndo zvakanaka kudarika zviya zvinonzi nevaKristo ndezvehumwari inyaya inobvira pakuamba kwechiKristo pachacho asi inoramba ichitora maforms akati siyanei mukutanga kweBhaibheri mukutanga kweChikristo kwakasumuka chinamato chainzi Gnosticism ichocho chinamato ichocho chakanga chine mhodzi dzeyatingazoti Satanism nhasi uno inova kwakanga kurukurwisana nedzidziso yaKristo nekuda kuimonyorora kuti itambire zviya zvinodikanwa nenyama dzedu zvose izvozvo zvatinoti semaKristo hatidi izvozvo vaida kutsvaga nzira yekuti vazviunze zvipinde mukudzidzisa kwechikristo nyaya iyo yakanga iriko zvekare ende imwe yenyaya yakazenge yava futi pasenda pekupesana kwemaprotestant nemacatholics vese vachiakiuzana maprotestant achiti aiwa papa ndiye ava antichrist uyuwo papa achiti aiwa maprotestant ndo vari kunamata Lucifer. Saka nyaya yesatanism inyaya ine midzi yakabva kure. Asi mungada kuti muzive kuti Satanism yakazonyasoita an institution muma 1960s ichitungamirirwa nemurume ainzi LaVey. Murume uyu aida kudzidzisa kuti ma religion ese akabva pana Abraham anokanganisa ugaro hwevanhu. Anonzi ma Abrahamic religion. Ma Abrahamic religion mukuru wacho ndiyo Judaism. Then yoterwa ne Christianity, then yokoritorerwa ne Islam. Saka iwaya ma religion ari matatu ane zvizhinji zvaanodzidzisa zvakafanana. Although aine zvaanozosiyana apo nepapo. Kunyanyanyanya chikristo chinozoona Kristo samwari yatinoti Trinity kuti mwari ndimwari baba, mwari mwanakomana namwari mwari mweyamutsvene. Doctrine re Trinity ndorisingagamuchirwe nemajudha uyezve ndorisingagamuchirwe nemamoslem.
Satanism inobva papi?
Satanism inobva pakuti zviri kudzidziswa as ideal, zviri kudzidziswa sezvinhu zvinofanira kunge zvichiteedzwa nevanhu zvaidiwa namwari pakuvamba. Izvozvo ndozvinonzi nemasatanisti zvakashata.
Satanism inovavarirei?
Satanism inopromota zvinhu zvaya zvinonzi nevanhu zvinhu zvenyama, ichiramba zvinhu zvinonzi zvemweya. Hakuna kunozoendwa kunonzi kudenga, ndozvinodzidziswa nevanhu ava.
Semaziviro enyu, masatanisti vanhu vakadini nai Reverend Matonga?
Vanhu vari kutsvaga zvinhu zvavo zvekuzvifadza. Ndo wakatanga chinhu ichi ukaenda uchinoresearcha. Munhu anonzi LaVey uyu atanga the first satanic church muAmerica. Munonoona kuti ndo panobva mudzi uyu kuti vanhu vari kutsvaga kuzvifadza, vanhu vasine nevamwe vanhu, vanhu vanogona kuuraya kuti iye afare, vanhu vanopwanya zvinhu zvakaumbwa nevamwe kuti chere iye achiwana rufaro. It's a self-centered philosophy to darkness. Nepamusana pekuti vanoda kuti ivo vazvifadze ndo vafare, ndo chiri kunzi nevanhu satanism.
Munoti kune avo vakateerera vanoda kuteerera nekunzwisisa nyaya iyi?
Ndinofunga kuti wese wangade kuti wateere debate iri wazoriteera vachiziva kuti mudzi waro wakabva papi. Ndo inonzi satanism.
Reverend Forbes Matonga, tinotenda zvikuru netsananguro yamatipa.
Mazviita vahwande, ndinodaira kuti inobatsira vamwe kuti vazive kuti chii chatiri kutaura nezvacho kana tichiti satanism.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo yezvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo. Dynamos yarowa Cape United 1-0, kuchiti Wange yarowa Highlanders 1-0, Black Rhinos yakunda Manika Diamonds 2-1. Tigers Asefa wekuEthiopia apinda munhoroondo yekumhanya nzenderefu kana kuti marathon mushure mekukunda vamwe kuBerlin, Germany nhasi. Adarika nguva yange iri pamusoro-soro mumakundano aya nemaminitsi anodarika maviri. Kudivi revarume Ulid Pikchoge wekuKenya akundawo zvapinda munoraundo sezvo kave kechishanu achikunda. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Reverend Kenneth Mutata, the World Council of Churches, vari kukurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vagare pasi vaite nhaurirano vasati vakoka vekunze. Dhora remunyika roramba richishaya simba kubva zvapera sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti mudare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.